November nechipiri 30 November tinenge taakuteerera mawitness anenge achibva kumapurisa nevanobva kumasoja kuarmy tichida kunzwa kuti chii chakaitika zuva iri zvakazosvika sei kuti paite panga papinda masoja nekuti kune vanhu vakazofurwa mutown chii chakaitika ndiani akati masoja apinde uye masoja anga aine instruction iti zvese zvinenge zvaakubvunzwa mazuva maviri iwa ndo pachaitwa mibvunzo yekupindura zvese zvinotaridza kuti chii chakaitika uye ndiani akati masoja apinde mutown
saka apa munenge muchitaura nevakuru vakuru vemauto here kana kuti muri kutaura nevanga vari pasi pasi ava tichitarisa mapurisa aiedza kudzivirira mhirizhonga kana kuti mauto akazopinda muguta
tataura nemunhu wese anenge achizobatsira pamubvunzo wedu iwowo tinotanga pasi tichikwira saka zvinenge zvichienderana nemhinduro dzatinenge tichipiwa saka kuti uzoti witness yatikuda nenhingi witness zvinenge zvichienderana nekuti mubvunzo wako uri kupindurwa sei komishen haingogari pasi yotida kutaura nanhinganhinganhinhi aiwa zvinodipenda nemubvunzo wekutanga iwowo kuti chii chakaitika chonzwa tichifamba nenguva tinenge tichiona kuti toda nhingi nekuti uyu haana kutipa mhinduro toda nhingi uyu haana kutipa mhinduro tichingoenda takadaro asi patinozopedza basa redu tinenge totaura nemunhu wese anofanira kutaurwa naye kuti tizivise answer yekuti ndiani akati zviitike uye zvii zvakaitika zvakafamba sei iwo achingi masoja nemapurisa vanenge vainewo saidi ravo renyaya ndoratavanoda kunzwa mai
pane mukana here wekuti kana zvichibvira mutaure naivo vamunangagwa vachivenga vamatema nevamwe vakuru vehurumende
materms of reference edu anotibvumidza kutaura nechero munhu kubva pasi kusvika kuna president.